kuradza kuti hapana kunyatsoti gejge pamaonero evaviri ava. Dr. Mangudya vakati upfumi uchakwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, ukuwo muzvinafundo Nyuve vachiti uchakwira nezvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari nhengo yeMDC vatendai diti vanoti matauriro akasiyana aya anoratidza kuti hapana maonera pamwe. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vashorawo zvikuru nyaya yekuwedzerwa kwemitero yakaitwa navanyuve.
Vanyuve vawedzera nhamo yevanhu vari kutambudzika vachibata vari mari mupovhati nekuti vakachinja mutemo paibhadha wa 5 cents per transaction, zvichireva kuti ukaita transfer yako yemobile money transfer itingati yekukeshi semuenzaniso vashuwanisa $500 vaibhadhara tax ye 5 cents. Asi vakabva vauya nemutemo vakataura zviri technical kuti vanhu vasakasa kuona vanozoona varumwa nengwena wekuti 2 cents per dollar. 2 cents per dollar zvikureva 2% tax, zvichireva kuti munhu anonge atransfer $500 kune hama yake paivo cash ari kuchajiwa $10 netax inoenda kuministry of finance. Tisi atitaisa macharges anoenda kueconet anoenda kumakambani vari mobile money transfer.
Nyaya iri kunetsa vanhu vakawanda munyika inyaya yemari. Vamangudya vakati panosvika musi wa15 mwedzi uno mabhanga anofanira kunge awana nzira yekupatsanura mari yemabond notes nemareal time gross settlement kana kuti RTGS uye imwe mari yemadhora yekuamerica. Izvi vabiti vati zvichafa kuti vanhu vane mari mumabhanga pari zvino varasikirwe nemari dzavo. Muzvinafundo Mugano vati zvaitwa izvi kutokanda nyika mukanwa mamupere.
Zvavakatoita zuro vakatogadzira bongozozo rimwe dambudziko guru richisangana senyika nekuda kwekuti chekutanga vakati maRTGS yava currency vakaopen account yemaRTGS kureva kuti tatava nemari dzemaRTGS ndozvava zviri kutaura. Saka zvichakonzeresa kuti maprize aite chimvura mupengo marete aramba achikwira.
Asi vabiti vati vanhu vanokwanisa kuendesa RBZ kumatare edzimhosva nekurasikirwa nemari dzavo.
Remember kuti maaccounts ane vanhu nhasi vakaavhura 2009 vachiisa maus dollars vadivhadiwa maaccounts iwaya atanga tinawo iwe anga achiti one on one mukaenda kusection 43 reserve bank act inotaura kuti mabond notes and everything else are one on one with the us dollar. Therefore this devaluation is illegal, is illicit, is unlawful, is void and is not sustainable.
Chimwe chiri kunetsa vanhu vakawanda inyaya yekukwira kwechikwereti chehurumende zvikuru mari dziri kukweretwa munyika. Muna 2012 apo hurumende yemubatanidzwa yainge yosvika kwamvura yacheka makumbo, chikwereti chezimbabwe munyika chainge chasvika pamamiriyoni mazana maviri nezvikamu makumi masere nemashanu, asi iko zvino chasvika pamabhiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana mashanu. Mukuru wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development amai Janet Joe vanoti nyaya iyi inofanira kuongororwa.
And isusu semusangano tiri kuti tisati tatanga nyaya yekuti toda kubhadhara zvikwereti izvi ngatitangei taita debt audit, yatinoti debt audit, tiongorore zvikwereti zvatiinazvo kuti zvakambobva kupi, chii chaita kuti tisvike patiri uye kuti tobuda sei tese sezvizvarwa zvemuZimbabwe.
Asi muzvinabhizimisi varize mudzimai wechitema kutanga kutungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce amai Marati Vagone vanoti vamangudya vakabaya dede nemukanwa.
Tinotoona kunge zvinhu zvinogona kutibatsira kuti kuti mabhizinesi edu asumukirewo nekuenda kumberi nekuti patanga tasvika panga patoomesha izvi.
Nyika pari zvino yakatarisana nematambudziko anosanganisa kushomeka kwemari yekunze zvepakuti zvinhu zvakawanda zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, chingwa nezvimwe zvinetse kuwana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.